Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 24, 2017. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dzidziso yechata kuda kutoitanga kudzidzisa muvanhu. Ariwo mapepa atanga tigadzira kuti tinodzidzisa vanhu nezvipi nezvipi. Yaakuda kuchizoparadzira muvanhu munguva shomana nainzeri.
Zimbabwe Electoral Commission inoti yave kuita gadziriro yekudzidzisa vanhu nezvekunyoresa kuvhota.
Nyaya dzeri engagement dzinoda kuti imimi wacho varidzi venyaya muZimbabwe nge mave kunzwisisa kuti ava vakakumirirai vanomirira kuti vaone kuti imimi mave kuda zvachose here kuti mudyidzane navo.
Nyaya yekunetsana mubato reZANUPF inonzi yave kupa kuti vamwe vekunze vatadze kudyidzana zvakanaka neZimbabwe.
Blessings, the survival of the fittest, and still out in the Munye Peribos. Masiri is strong, our good one is where the Rafana Nazana flu, malaria, because it's hard time.
Vagari vepamanzou kumazou evanoti varikurohwa nechando zvakasimba sezvo varikurara pamhene. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vave mubishi kugadzirisa magwaro ekuti vakwanise kudzidzisa vanhu nezvesarudzo. Sangano reZEC riri parumananzombe pari zvino sezvo riri kushorwa nevamwe kuti harisi kunyatsoita mutongi gava. Vamwe vakatoriendesa kumatare vachiti zvariri kuita kutyora bumbiro remitemo. Vamwe vakaendesa ZEC kumatare vasungwa vatatu vari kuchikurubhi avo vanoti vasungwa vane kodzero yekuvhota pasi pebumbiro remitemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabvunza amai makarau kuti vakapindura here vanhu vakavaendesa kumatare ava.
Iyo inyaya iri kumatare handigone kuipindura pari zvino. Yakamirira kutongwa, tichanzwa kuti inotongwa yakamira sei.
Vamwe vanombochema-chemawo nenyaya yemhirizhonga inozoitika munguva dzesarudzo idzi. Mungatiudza kuti ZEC zvii zvainoita pamutemo kuti idzivirire nyaya dzakadai?
Imwe yenyaya zvakare yatakakurukura ndinodaira zvakare masvondo mairi akapera. Takaita musangano kunyanga nemapato ematongerwo ezvenyika neiwo magroups amambotaura akaita seERC nezvesi tichida kunyatsoonesana kuti ndezvipi zvatingakwanisa sekuita. Ndinodaira kuti tiri kufanirwa kusangana zvakare munguva shomanana inotera kuti tichienderera pamberi nezvimwe zvezvirongwa zvatakafunga kuti tinogona kubatsirana tese. Pane mamwe mapato akawanda akaita seZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Republic Police vanofanirwa kunge vairi pamberi-mberi pekutibatsira munyaya idzodzo. Takakurukura navo kumusangano iwoyo. Pane zvirongwa zvatakaisa kuti timboona kuti zvinoshanda sei muby-election iri kuuya kuchiundura. Saka inyaya tiri kuongorora, inyaya tiri kushanda tese isu veZEC, mapato ematongerwo enyika neiwo mapato akaita sana ERC nana zesi.
Iyo by election gadziro yenyu yamira sei?
Gadziro yedu yaapa mberi-mberi. Zvinhu zvese zvinenge zviri mugwara pari zvino hatisati tanzwa kana mhirizhonga kana zvimwe zvino zvingatisadzise kuti tiite by election iyoyo. So pari zvino tinoti iby election yandingati iri kuenderera mberi zvakanaka.
Vanhu vanenge vachivhota sei apa? Takamboona pakamboitwa ekumarondera pane mapilot projects amanga muchiita. Pane zvimwe zvitsva here zvamuri kuedza kuita ikoko kwachiundura?
Kwachiundura hakuna zvitsva zvatiri kuedza kuita kunze kwekuti tese tinoda kuedza kushanda pamwe chete. Kana ndichiti tese ndikureva mapato akafanana ne iwana atrasma chapter 12 institutions, ma independent commissions. Sakati tese mumwe nemumwe ngaauye tione panokwanisa kuita kuti election iyo iyenderere mberi mune zvakanaka. Ndingangoti ndo pilot project iripo chete. Kwekuti vanhu vanovhota sei, vanhu vachangovhota semavhotero avakaita kumarondera, semavhotero avakaita kunzi Zimbabwe. Zvatanga tichingoita zvepolling station specific kuti vanhu vachanovhotera papolling station imwe chete pavanokwanisa kuona zita ravo riri.
Kana vanhu vachitanga kunyoresa sarudzo dza 2018 mai makara, unofanira kutoenda hazvinei nekuti wanga uri pavoters row yakare.
Munhu wese, nekuti tiri kunyoresa vanhu vese patsva. Voters roll ya 2018 kana kuti yekumashure yakanga isina mufananidzo yemunhu anovhota, zvakare yakanga isina mafingerprints. Saka kuti tiwane kutora mafingerprints nemufananidzo yevanhu, munhu wese anofanirwa kutoya kuzonyoresa patsva. Hazvirevi, hazvinei kuti wakambovhota 1980, ukavhota 1985, ukazovhota 2008, ukazovhota 2013, munhu wese tinenge tichimukumbira kuti auye azozvinyoresa patsva.
Saka dzidziso yenyaya iyoyi matotanga kuita sezeke?
Dzidziso iyoyi takuda kutoitanga kuti tichiisa muvanhu. Ndiwo mapepa atanga tichigadzira kuti tinodzidzisa vanhu nezvipi nezvipi. Yakuda kuchizopararira muvanhu munguva shomana nainotera.
Sachigaro weZEC Amai Rita Makarau vachitaura vari panhare muHarare. Kurwisana kunotyisa mubato reZANU-PF kunonzi kuri kukanganisa zvakanyanya urongwa hwenyika hwekupa kuti munyika mugadzikane uye kuti hurumende yeZANU-PF ikwanise kukwezva vekunze vanokwanisa kutanga mabhizimisi kuti vanhu vawane mabasa. Mubato iri hamuna kugadzikana nenyaya yekuti hazvina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chava Mugabe kana vachinge vasiya basa rekutungamira. Pari zvino mubato iri mune kunetsana kunotyisa pakati pezvikwata zvinoti cheG40 chine vanhu vakaita savasevhia Kasukuwere nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mupoko. Chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste, icho chinonziwo chiri kutsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mupolitibiro rebato iri nemusi wechitatu munonzi makakandiranwa makobvu nematete, apo vamwe vaiti vakasukuwere vanofanira kudzingwa mubato vamwe vachiramba. Nyaya iyi haina kupera zvakapa kuti panzi izogadziriswe navamugabe, vamunangagwa navamupoko. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoti nyaya yezvematongerwo enyika ndiyo iri kupa kuti pashayewo kana anokweretesa hurumende mari.
Zviri pachena kuti muZimbabwe nyaya iriko inyaya yekungokwikwidzana kwevanhu vari mupolitical party imwe chete yesucession nemafaction. Saka kana muchingotaura nenyaya dzemafaction muchirwa zviri pachena, nokuti hazvisina kuwanzika kakurwa kwacho, munee muchitorwa pachena vanhu vachiona munhu rudzii anouya nemari pakadai. Ukaunza mari ka unonge uchitosimbisa mafactions kuti vanyatse kurwa vakasimba vaine mari yokuti vanyatse kurwa chaizvo. Zvino hapana anoda kuita zvinhu zvakadaro. Saka naizvozvo munombomira padivi kusvikira vanhu vanyatsa kudzikama, kusvikira vanhu vave serious. Nyaya dzeri engagement dzinoda kuti imimi wacho varidzi venyaya muZimbabwe munge mave kunzwisisa kuti ava vakakumirirai vanomirira kuti vaone kuti imimi mave kuda zvachose here kuti mudyidzane navo. Pari zvino munonyatsoona kuti zvinhu zviri kuitika pasi apa hazviratidzi kuti vanhu vari kuda zvokudyidzana. Mukaona marwisanisiro ari kuita vanhu mugavhenmendi imwe chete, matukanano ari kuita vanhu kana vamwe vachiti komanda agriculture hatidi, igavhenmendi imwe chete, ikabhineti imwe chete. Saka izvozvo zvinotoratidza kune munhu ari kunze uko kuti zvinhu hazvina kumirira zvakanaka. Saka haisi nguva yokuti uyu ise mari yako munyika inenge yakadai.
Asika iyo hurumende iri kuti izvi zvirungokonzerwa nekuti vekunze ava vakatemera Zimbabwe zvirango nekudaro havasi kuda kuti vange vachidyidzane naye.
Haasiwo matauriro ari kuita hurumende iko zvino. Hurumende iko zvino yanga yakatotaura kuti vakuda kudyidzana nevekunze. Takambotaura kuti taakuita look east tichifunga kuti vana China vachangotipa mari. Asi hakuna nyaya yakadaro yekuti munhu anokukupai mari pachena kudaro. Saka naizvozvo tadzoka zvakare kumawirira ikoko kunyenyika dzekumadoka zuva dzataiti hatidi kudyidzana nadzo. Vana IMF, vana World Bank, ndiyo nyaya yakanzi inawachina masa tiri kuedza kugadziridza. Asi zvakare tofanira kunzwisisa kuti Zimbabwe yacho haina mari, iri kutoda kutsvaga mari yekuti ubhadhare mari yacho. Zvichireva izvo kuti unoda kuchera gomba kuti uvhare rimwe gomba. Kana izvozvo zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvakatomesesa kuti uwane munhu anokupa mari yokuti ubhadhare umwe mari imimo wacho musikuratidza kuti makanyatsokubatana makawirirana mune chinangwa chimwe chete muri kuda kuedza kuti musunde nyika yakananga kudivi rimwe chete.
Dr. Godfrey Kanyenze, nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira sangano reLab and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanga vachitaura ari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nemutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe South Africa Forum muzvare Yvonne Katsande nezvemusangano wavanga vachiita muSouth Africa kuedza kukwezva vemabhizimisi kuti vaende kunouchika mari dzavo muZimbabwe. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakatungamira chikwata chehurumende chemakurukota chakaenda kumusangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvare Katsande.
Musangano wedu wanga une vanhu vakawanda vanga vachiufarira vanzwa nezvavo. Takanga tichishambadzira kuti tinawo musangano uyu vanhu vachiregista pawebsite, but nekunzwawo kubva kune vamwe vanhu kuti kune musangano wangu ariko vamwe vapedzisira vauyawo vatanga tisinambobvira taona vakaregista.
Saka chinangwa chenyu apa chinenge chiri chekuti muite sei kana muchiti zvinhu zvabudirira?
Chinangwa chedu ndechekuti isusu SA Forum tinotarisira kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe nekudedza vanhu vari mubusiness, vanhu vari mudiaspora, maZimbabwens ari mudiaspora, vamwewo vasiri maZimbabwens, kuti uyai muzoinvesta munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwamunozivisa, Zimbabwe inyika inopiwa perception yekunzi hamukwanisi kuita bhizinesi ikoko, ikonomi yachona haibudirire, haina kana zvinoitika ikoko, of which izvozvo hazvisi chokwadi. Hachisi chokwadi ichocho, Zimbabwe is very open to business. And nyango mukatarisa timu yemusangano wedu wanhasi, tanga takati the ease of doing business in Zimbabwe. Why? Tikuti vanhu musanzwe izvozvo zvekuteerera kuti hamukwanisi kuita business muZimbabwe. Yes, munokwanisa, ende izvi ndo zvinokwanisika kuitika. Vanhu vemadifferent economic sectors vauya kuti vape vanhu maopportunities ariko, vachivaexplainera kuti munokwanisa kuinvesta muindustry yakati, munokwanisa kuinvesta muindustry yakati, ende izvi ndo zvamunonida, izvi ndo zvinoitika. Saka uyai muinvesta. Saka ndo purpose yeconference kuti tinazobudutirana pachena kuti kana uchiuya kuzoisa mari yako kuZimbabwe, ndo unonida mapepa akadai or unonida marequirements akadai, ende kana uchinge waita izvozvo, izvi ndo zvaunowirirana negovernment kuitira kuti uwo ufarawo kuti waisa mari yako. Obviously munhu anenge aisa mari yake anenge asida kutorawo mari yake. Handidzi nyika yedu ichita sei ichibudirira, of which ndo zviri kunidwa neZimbabwe panguva inoyi, because ikonomi yedu yange yambotinzikirei. Saka takafunga takati hakuna mumwe munhu anokwanisa kuvaka ikonomi yeZimbabwe kunze kwedu isusu maZimbabwe ngachona. So pana anofanira kutotanga kuita something, ndobva tatanga, ende ndizvozvo zvatiri kuita izvizvizvi. Saka titone maprograms akawanda atichaita, not only chete ekungoita mainvestment conference yekuti vanhu uyai munzwe zviripo, but kutoenda nemainvestors acho chaivo chaivo kunyika kwedu vachinoona kuti okay fine, takukwanisa kudai kuti tichivisa maprojects munyika. So ndo chinangwa chedu ichocho, ndo purpose yedu number one iyoyo.
Saka ndevapi vanyarikani vanga vari pamusangano uyu?
Tanga tine vakuru vakuru venyika, Vice President Mnangagwa varivo vari kulida delegation yachona. Tanga tina Finance Minister Chinamasa, tanga tina South African Ambassador to Zimbabwe, tanga tina mabusiness ma-captains of industry vanga variko.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe SA Forum muzvare Yvonne Katsande vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaInnocent Dube, munyori wesangano reArnold Farm Residents Association kumaZoe. Papurazi iri pane kunetsana kwakasimba pakati pevagari ava nemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe, avo vari kunzi vakapiwa purazi iri kunyange hazvo paine vanhu vakatanga kugarapo muna 2000. Gavhuna wedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti vanoda kuti Amai Mugabe vachengetere mhuka papurazi iri. Hatina kunzwa kubva kuna Amai Mugabe Mbune. Mukuzeya nyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu pari zvino papurazi iri, tabata vaDube.
hapamanzoro parizino mavanyarara because vatanga tichifungidzira kuti imirishe havachakwanisa kupinda vambomira kupinda asi takazovapa tsamba yakabva kugweta redu yekuti vafanira kupinda kusvika musi wa30 vakazopinda kusvika musi wa30 tiendaa kutora matanho
mapurisa achiripo here pamanzoro apa
achiripo hongu
tiri kunzwa kuti vanga vaisa anonzi mabhomugeti pakupinda hamurambidzwe here kana kuti munongobvunzurudzwa zvinofamba sei pakupinda kana kubuda
ya ndikati kutaura chokwadi kamafirst days handiti vaibvunzurudza but pari zvino ka nokuti vanhu vacho takaramba tichakangoshinga tichiti ndokumusha kwedu for the past 17 years tiri mumanzoro saka tingabvunze mabhomugeti pari zvino vaungotisiya takadaro taungopinda havasina problem maningi but pakutanga pakamboita problem
iko zvino mukati pasara mhuri dzakawanda zvakadii
mhuri dzese dzirimo dzese 323 households
parikumbotaurwa here nyaya yekuti mukwanise kuenda kunogariswawo pane imwe nzvimbo itsva
pari zvino hakuna zviri kutaurika zvedu because inyaya yekuti zvakangonyararwa moziva politics dzezimbabwe zvakangonyararwa because the base iri police station mazowe matigere aditi patinovaendera every time vanongotaura munyaya yekuti hamuna vanhu mumanzoro
hama dzenyu dzinenge dzichida kukushanyirai dzakasununguka here kuuya
ya vari kuuya mafirst days vairambidza because wese munowana hanga achioneswa moto kana nanhasi daiki vayava vanouya vachitenga chibage muarea havari kuoneswa moto mumabhomugedhi imomo
pane zvimwe here zviri kuvakwa namai mugaba papurazi renyiri kana kuti zvese zvambomira
hapana chiri kuvakwa kutaura chokwadi hatide kunyepa hapana chiri kuvakwa zvese zvambomira
imi maimbenge maputsirwawo dzimba makakwanisa here kuzovaka dzitsva
hatisati avaka because vanga zvava kuitika patakaputsirwa dzimba vanga vakuuya ndingati vane masondo mavirika vasiri kushungurudza nokuti pese apa vanga vachishungurudza kubvira pataputsirwa dzimba mapurastic aunenge waisa bosvika bobvharura futi saka tichiri panze nanhasi marata tataurira kwanzi marata afane kuturikwa pamusoro toti wakasiyirwa framework yechiyeimba saka marata afane kuturikwa pamusoro gara uri pamhene
asi tiri kuonaka kuti iko zvino izvi inguva yechando muine vana munokwanisa sei kuti munge muchirara usiku
blessings the survival of the fittest and handisira kuti ndikunyepere because vasiri strong ka vari kurwara nezvirwere zvakafanana sanava flu malaria because its hard time otherwise on our side kutaura chokwadika hapana zvatingagona kuita but the situation ka haisiri iyo yekuti ndingataura kuti inofanira kuti irachiraramwa ichiraramwa nemwana wezimbabwe one after 37 years of independence
vainnocent dube munyori wesangano reanold farm residents association vanga vachitaura vari parunare kumanzou kuchiweshe yasvika nguva yekuti tienda kuna marvelous muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
dzinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa imo muno muwashington nevaeni vari kubva ivo kukambani yegary thompson and associates vachange ivo vari kushanya imo muno muwashington nekune dzimwe nzvimbo imo muno muamerica regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanonzani uyezve kuti vafambire chii
zita rangu ndinoitwa amai roseland tawengwa ndinoshandira kambani inonzi gary thompson and associates kuharare kuzimbabwe tauya kuno kuamerica kuvoice of america tichibva kuUnited Kingdom kwatakasangana nevazhinji pachirongwa chimwe chete ichochi tauya takamiririra makambani makuru kubva kuzimbabwe akatituma kuti tizozivisa mazimbabweans kunyanya vari kunze kwenyika maproducts avanokwanisa kuti vave nawo ekuzimbabwe kunyange vari kuno kunze kwenyika
titsanangurewo kuti zvirongwa izvi zvamuri kutaura ndezvipi makambani api
makambani atakamiririra akati wandei yekutanga iStewart Bank. Stewart Bank ibhengi riri kuZimbabwe. Riri kuti vanhu vari kunze kwenyika munokwanisa kuti muve nemukana wokuve nema banking products kunyangwe muri kuno kunze kwenyika. Vari kuti kana muchitransactor pama accounts penyu zvakangofanana sekunge muri kumusha munokwanisa kuvhura account yenyu mobhadhara magetsi mobhadhara zvese zvese kumusha uko asi muri kuno. Chinongodiwa ndeche kuti munovhura account ne Steward Bank. Uyewo pane mukana zvakare wekuti vanenge vabudirira muku applya chikwereti chekutenga imba kana stand. Steward Bank iri kuti vanokwanisa kuti vakubatsirei pane izvozvo. Chinongodiwa ndeche ku applya ku Steward Bank tichinge tavhura Steward Bank current account. Ivo ndo vanozopfurira mberi nemi vachikupai mama products osi aripo asi chikuru chazvo kupa mama mortgages chikwereti chekuti mukwanise kutenga imba kana stand. Izvi zviri kuitwa pamwe chete nekambani zvakare iri muchirongwa chekutengesa mastands nedzimba inonzi Fairview. Fairview iri kuti mukabudirira kuwana loan yenyu mortgage yenyu ku Steward Bank mukave vekutanga kutenga kwavari vari kupa discount pachirongwa ichochi. Mamwe makambani zvakare atiri kumiririra parwendo rwedu urwo tine World Remit. World Remit ndiye kutumirisa nayo mari kumusha. Kuti kana muchinge muri kuno muchida kutumira mari kumusha munoshandisawo zvakare World Remit. Tine DHL yatiri kuti is a courier partner of choice. Tiri kuti ne DHL munokwanisa kutumira zvakare maparcels enyu kumusha dzingave tsamba angave madocuments zvamoda kuti mutumire mbatya makaputira nemaringene zvavanoti itai zvinhu zvedu zvinosvika kumusha zviri safe. DHL iri reliable, it is fast, it is also very it's convenient ine kuti vanosvikotora pamusoro penyu vono deliver uko ehe asi zvimwe zvese ma terms and conditions of the business will apply. Imwe kambani yatiri kumirira zvakare which is a legal partner of choice. Isu tiri kuti pachirongwa chedu ichi hatidi kusiya vemutemo kunze. Saka tiri kuti kana paine zvamungatye kuti zvingakanganisiki nekuda kwemutemo tine soya and mukushi vamunogona kubvunza kuti kana ndichita zvakati pakati nepakati ndinofamba sei zviri pamutemo kana ndichitenga property ndinofambiswa sei vanotibatsira. Zvakare tine veutano Generation Health, it's a medical aid society. Tiri kuti izvo imi muri kuno muri kure nekumusha kana kukaita hurwere tinowanzo kufonerai kuti kunokwarwariwa kuri kudiwa mari yakati kuti mbuya vaende muchipatara kuti mai kana baba kana mukoma. Asi kana mukagara mavatorera polisi yamunobhadhara pamwedzi pamwedzi vari kumusha ivavo Generation Health inopindira pakufacilitata kuti vanhu varapwe.
Vamwe vakaterera vanoti takambotsva takambozvinzwa izvi pane vazhinji vakambouya vachitsanangura pamusoro pezvirongwa zvakanakisisa chose asi vangavimbe sei nezvirongwa zvamuri kutaura izvi nyanya madzimai nekuti ndo vanonyanyotyira kure.
Isu tiri kuti makambani atakauya kuzomiririra kuno makambani makuru makambani ane mukurumbira wakanaka uye kana paina chakanganisika ndiko saka tine soya and mukushi the legal practitioner of choice. Munovanzwa kuti nyaya ingagadzirike sei asi isu tine kutenda kuzhinji kuti makambani atakauya kuzomiririra makambani makuru makambani akatwasanuka makambani echokwadi hapana chingakanganisiki.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Roland Tavengwa veGary Thompson and Associates. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemira achiti pachirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro namukoma Grievance Sipikita avo vakatangawo kunge vachiratidzira vari muAfrica Unity Square sezvaitwa namukoma Itai Dzamara. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Grievance.
Hatufara zvikurusa nekubata kwamandita manhirano.
Aiwa kana nesu tinotendawo muchiti pamukana wekutaura nesu. Mukoma Grievance vakawanda vanda kuziva kuti ndiani anonzi Grievance Sipikita?
Zimbabwe Youth hari concerned nematambudziko atiri kufesa muno muZimbabwe. Ndakakurirawo munzvimbo yekwekwe ndakazourawo muHarare kudawo kwekutsvaga-tsvagawo mabasa. Saka pari zvino ndakaonawo kuti ano vanhu vari kuita sei, vanhu vari kushushikana, zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Ndakatarisawo kuti sevanhu vemuZimbabwe tiri kuitei maererano nazvo kubva pakashayikwa Itai Dzamara. Pandikazoti ano taimboita sei, imboendawo imonoratidzira Africa Unity Square.
Maane nguva yakadii muchiratidzira muri muAfrica Unity Square?
Ndave ne 3 times nichiratidzira muAfrica Union Square.
Asi iro danho irori harina kukutyisa here kutora tichiona kuti vaitaidza mara nanhasi hapana anoziva kuti varipi?
First and foremost, itaidza mara is my hero. Saka gepu ravakasiya kubva pavakatorwa zvisiri pamutemo harina kuzokwanisa kuvharwa gepu iroro. That's why ndakazosumuka in personal to go there and continue with the work yakasiyova naitaidza mara. Zvakaitika panaitaidza mara hazvifaniri kuzoitika zve pane mumwe munhu wemuZimbabwe. We have the right to live.
Asi pamunenge muchiratidzira ipapo uye mazopedza kuratidzira maakufamba muchienda kumba kwenyu, hamusi munei muchitocheuka here hana ichorova kuti ndinogona kungobatwawo ndichipambwa ndisingazowanikwa zvakati?
I fear nothing, my friend. This is no time to see. This is time to act. Nguva yekutya yakapera kudhara. Dzamara akatisiya gwara. Dzamara haana kutya. He fought and we must continue as well. Hachisiri nguva yekutya inoyi maZimbabwe. Ivo ava vanotumwa whoever who sends them kuzopinya vanhu. We must send a clear message to them kuti we are ready for you.
Imimi chii chaicho chamuri kunyanyoratidzira muchigunun'una nacho?
Inini ndiri kuratidzira maererano necorruption. I wrote a letter to the president himself and I handed it directly to the Mutapa office telling the president that you must act on government corruption. You must act on government spending. The government is spending too much. The government is spending without producing. And then, atina mabasa munyika, muna mabasa. Makambani akavharwa, ine makambani ari kuvharwa. Saka tiri kuti isusu, we have a government in place. Saka zvinhu zvese izvi zviri kubva kupi? Government. Saka muri kuitei? We have also pillage of state resources. Maparasita uzu. Hamuna kana chiri kuitwa. Tikungonzwa nyaya yehuori. Tikungonzwa nyaya yekubirwa kwezvinhu. We have also politically motivated violence. In the abduction, itaidza mara. We have four chizuzi. We are missing skananas. I was going to work with even Mugabe himself. Apana kana rikuna nito taura zani zimu nyaya. Zina kana nibasa rizu. Kufuchi chukusafa. Wana waruku shaibu. Sando zini zini zandruku itasi. Zandruku ishi nungu. You must address these issues.
Mune sanga naramuru kushanda naro yere mkoma grievance?
No. Apana sanga naramuru. I'm not affiliated to any political party or any pressure group. I'm just a concerned patriot of Zimbabwe.
Mati mambo viri mkwa were kubvira pama katanga kuratidzira uko?
Pani katanga kuratidzira, ndaka viri mkwa nema polisa, ndaka batuwa ni black boot. Ndaka iso central, ndaka gariso central from 10, ndaka zubuza kuma 4.
Vane mosha zavaka kupomera hiri?
Vane mosha ya gani pomera ye criminal nuisance in the disorderly conduct.
Saka mchano umira pamberi pimatari mchitongwa nenya iyo?
No, I'm not going. Those razonditi, you have to pay a fine of $10.
Aiwa, maita basa shukuru mkoma grievance kutaura nesu.
Aiwa, ando tenda imimi chaizu.
Manga baka teerera kuna mkoma grievance sipikita. Avo variku ratidzira mu Africa Unity Square muHarare. Muchirongwa chedu, upenyu wedu. Chamuno unzirwa neni, jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndoti murare shakana kava teereri, ndokusia imina Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inavo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti yave kuita gadziriro yekudzidzisa vanhu nezvekunyoresa kuvhota sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2018. Nyaya yekunetsana mubato reZANU-PF inonzi yopa kuti vamwe vekunze vatadze kuzounza mari dzavo muZimbabwe vachityira kuti zvinhu zvinogona kusagadzikana. Vagari vepamanzou vanoti vari kurwa nechando zvakaipisisa sezvo vari kurara pamhene. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.